Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 8 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nasi vatoriswa mhiko yekutungamira nyika. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwokanganisa vemaindastri nemigodhi. Mapurisa anoti asunga mutyairi wekombi nakondakita wake avanonzi vakapa mapurisa mari yechoko muhomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nasi vatoreswa mhiko semutungamiri wechitanhatu kubva nyika iyi zvaiwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1966. Vatungamiri venyika dzemusadik nevatungamiri vemapato anopikisa vanga varipo pamhemberero idzi dzaitirwa muNational Stadium muGaborone. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Anje ari makuerere mukhaburoni pamabiko ekutoreswa mhiko kwavaBoko semutungamiri weBotswana. Mutungamiri wenyika uye varisachigaro weSouthern African Development Community kana kuti SADC vaEmerson Ndambudzo Mnangagwa, mutungamiri weNamibia vaNangolo Mbumba, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa vaPaul Mashatile vange vakamirira nyika dzavo. Asi vaBoko vakokova vatungamiri vemapato anopikisa vanosanganisira Advocate Nelson Chamisa, vaJob Sikala veNational Democratic Working Group, mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Sello Malema nevamwe. Mumashoko aomushure mekutora mhiko vaBoko vati Botswana yaratidza kuti inoremekedza utongo wejekerere nekutambidzana tsvimbo yeutungamiri murunyararo.
We have yet again become
isu tave zvakare nyika inoremekedzwa zvakare inodzidzisa dzimwe nyika pasurose nyaya dzekuremekedza utongi wegutsa ruzhinji.
Murukuro neStudio 7 vachamisa vati shuro yavo kuona vamunangagwa vachidzidza mune zvaitika muBotswana.
Sarudzo yakakodzera uye yakasununguka yakakosha zvikuru inoita kuti nyika irambe yakagadzikana yakabudirira uye rugare runobva rwadzika miti. Kana tisiri kuita sarudzo dzakachena tinokonzera kusagadzikana. Tarisa zviri kuitika kuMozambique, tinoda sarudzo dzakachena.
Vasikana vati
zvinofadza zvikuru kwazvo kushezwa kwataita na President Duma Boko kuti tuye tizowitnessa ugadzwa kwavo. Chanyanya kundifadza chaizvo ndechokuti vagona kuyeuka vamwewo vari muregion munomu vari munyaya dzeruzivo ravakarwa vakahwina muno redhemokrasi iroro. Saka vazhinji vanoti vawana pawa vokoshiwa kwavakabva, asi ava vayeukawo mamwe madhemokratic forces omuregion.
Mukuru muofisi yekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira vati zviri kutaurwa navachamisa navasikana hazvina maturo.
Tinotona kuti ivo vachamisa ndovane zvidzidzo zvizhinji zvavanofanira kuti vadzidze. Chokutanga chiri chokuti remekedza zvashagwa navanhu, remekedza zvinoda vanhu. Demokrasi kuzadziswa kwezvidoko zvevanhu kwete kwezvido zvako.
Vachinyora padandemutanda ravo reX vamunangagwa vati ruremekedzo rukuru kuva pakugadzwa kwavaBoko. Asi pane chichachinja ere pakudzidzana kweZimbabwe neBotswana neutungamiri hutswa uhu. Dr. Fedias Mteneri vanodzidzisa paLivingstone Kulubeng College vauza Studio 7 kuti shanduko ichauya.
Vaduma Boko vane mufungo iwoyo wekuti panofanira kunge pane shanduko pakutungamira kunoita mapauto akarwira usununguko anosanganisira BDP imomuno muBotswana neZANU PF. Asizve tikatarisa history pakati peZimbabwe neBotswana tinonyanya kutoona kutoti even pakanga paine BDP kudzidzana kwacho kwakanga kuchingovawo nekushanduka shanduka navamuhaya varipo pakanga paine kanenge kakuwirirana pamapato iwayo. Asi pakapinda vakama takaona kushanduka kukuru kwakaita kuwirirana kwavo. Vamasisi ndio vakazodzosa kakuwirirana ikako, asi handioni kuwirirana kwavo masisi na vamunangagwa kuchizowanikwa pawirirano yavaBoko munangagwa.
Bato ravaBoko raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC rakashura mari apo rakakunda bato raitonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP musarudzo dzakaitwa muswa 30 Gumiguru gore rino. Bato reBDP renge ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sachigaro vesangano remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOswald Bina vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, iro ravanoti rava nenguva richikanganisa zvakanyanya mabasa mumaindastri nemumigodhi. Magetsi dzimwe nguva anonzi ari kudzimwa kwemaawa gumi nemasere. ZESA inoti ine mazano ekugadzirisa dambudziko iri, asi pari kudiwa mari yakawanda, ichitiwo kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakanganisa gwenya remvura kukariba uye magwenya emarasha kuhange haasi kushandawo zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaBina.
Nyika haina magetsi, Blessing. Iwo unozviziva kuti izvo kugara nekugara tanga tagara tiine chipenga chemagetsi chatisingakwanisi kugadzira muno muZimbabwe. Tinotoita yekutenga kubva kune dzimwe nyika kunze uko. Dambudziko racho razonyanya kukurisa zvokuti raakutoita sungumota yamera muhapwa.
Sei muchidaro vaBina?
Unozviziva kuti kubva kugara nekugara nyika ino inoda pamwe kunanavira kusvika ku 2000 megawatts dzemagetsi kuti tinge tiri vanhu vanonyatsoita mabasa zvisina kana kudzimwa kwemagetsi. Asi izvozvi hatisi kukwanisa kuwana kana chidimbu zvacho chepakati chemagetsi iwayo. Tichitarisira ose atinogadzira, tichitarisira zvakare atinotenga. Zvakare unoziva kuti izvo dhamu redu guru ragara riri rine magwenya emagetsi riri kutambura nyaya dzemvura. Saka kwenguva inoiyi haibata murefu bata mupfupi chaiyo, nokuti kumakambani uku handioni kutichibuditsa zvinonyatsobuda zvine mwero chaizvo kupera kwegore rino pamusaka pekushayikwa kwemagetsi.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri rinenge mhezi yavavira mudumbu?
Hurumende yakapawo vamwe vanoda kugadzira magetsi matsamba kana kuti maresinesi. Asi vanhu ivavo kuti zvinyatsovaitira pundutso ngaivabvumire kuti vatsvake vanhu vanotenga magetsi avanenge vagadzira vega.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti izvo kuti muiti magetsi vavo vagadzira onotengeserwa kuZESA. ZESA yacho hationi ine chidanho chakanyatsokukwana chekuti ibhadhare magetsi iwavo. Zvakangofanana nekuti vanhu ivavo vanogadzira magetsi vasingakwanisi kuzowana mari yavo yavakaisa. Kunyange dai akaita magetsi ekuzuva, kunyange dai akaita anobva mumichina yemvura, chero akadaro kana paine agadzira magetsi ake ngaazvitsvagire vanhu vanotenga, vanhu ivavo vobhadhara iyi muridzi wemagetsi kuti izvo vawane magetsi iwo.
Pane vari kunyatsozviita here izvi vaBina?
Tiri kuona makambani akawanda ari kugadzira ari kunzi masolar farms. Tiri kuona masolar farms acho ari kuramba achikura achikura, vamwe vatosvika kupfuura kumakumi matatu emamegawatts emagetsi avanokwanisa kugadzira panzvimbo. Asi magetsi anenge asara vanofanira kuisa mune yatinoti grid. Grid iyoyo ndo ine mutemo wekuti izvo ZESA ndo inenge yakutora iyo apa mumwe magetsi mahara paanenge azowanikwa vari paanodzoka kana zvakada kudaro. Saka zvinhu zvekuti izvo zvinotadza kunyatsotipa shungu kana udzamu vewaya vaya vanonzi maindependent power producer.
Sachigaro vesangano reZimbabwe remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOswald Bina vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona. Modzanya pakanzi follow. Apa apadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link. Mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa asunga mutyairi wekombi Tinashe Madzima nakondakita wake Ishmael Gonyora avo vari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachipa mapurisa mari yechioko muhomwe. Mapurisa acho Sergeant James Chifamba naConstable Traimo Mukunza vakatosungwa mumugwagwa weHarare Mutare Road pamabvuku 10 off. Vanyati vati vatyairi havafanire kupa mapurisa mari yechoko muhomwe. Vati vanhu vakaona vanenge vachiita uori vanofanira kumhanyira kumapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata vaAlois Chaumba vanovesa chigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Ndinoti nini ava vangaitewa zvavo ropa rakashata kuti ndo vabatwa asi zvinhu zvakafanana neizvozvizvi zviri kuitika Zimbabwe yese. Saka handingati vabudirira asi kuti vangoitawo zvavo munyama. Tinofanira kuadresa nyaya yekuti sei mapurisa vachitambira chioko muhomwe. Haipindi zvinobudikidza nenyaya yekuti pamwe mari dzavanotambira zvikwanisiro kumabasa kwavo zvinenge zviri zvishoma. Asi nyaya yehuori yatekeshera munyika munomu zvikuru sei kumapazi ehurumende akafanana nekuzvitupa kuti nekuti nekumatese kuku zviri kungoitika vanhu vasachindoona.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei kunyika izvi?
Zvinokonzeresa matambudziko akawanda. Chekutanga mota dzinge dzisina kuzirumba dziri pamugwagwa inopfuura zvoita matsaona vanhu nemidziyo zvekurara. Uyezve chivimbo nemapazi ehurumende zvakafanana nemapurisa chinoderera chaizvo kuti vanenge vasina ruremekedzo pamberi pevanhu. Izvozvo kupedzisira zvava kuti zita renyika chiaro chiaro renenge ravachida nekuti vanhu vanenge vangoti mapurisa emuzimbabwe ane uori kana kuti muzimbabwe mune uori. Saka zvinhu zvakaoma chaizvo nekuti zvinobata nyika kwokupedzisira.
Asika vehurumende vari kuti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu ndo vanoda kupahawo mapurisa kana vashandi vehurumende zvioko muhomwe vachitiwo zvakare vanenge vamhanyarirwa vanosungwa.
Chinoita ndechekuti vedzimotokari vanomanikidza nemashati vanenge vachitaurwa sevanhu vasingazinyatsozivi mitemo yese inoshandiswa nemapurisa. Vane kutaura dzamapama rechiire mhosva dzekuti takutora motika yako tozoenda kotozoenda kwazviraiti tozodano 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 mazuona mani nezvimwe zvimwe zvichiri zvechokwadi. Iriko nzini dzachi iyeyedezeta kuti vanhu vafunga kuti ndikazobvisa hangu kana kuti sadzera zvangu ndeidange zvinge zvitori nani pane kuti ndotorwa motikari ndeinemeishi motikari yacho ndeinenge itomuraramisa kuti aendese vana kuchikoro aendese kubasa zvinhu zvakadaro.
Ko Matare haasi kunyatsoita vana mutongi gava here apa?
Matare kwacho ikokoko kune tambudzikozvo ikoko kwese kunge kuine uori. Saka munoona kuti zvinhu zvakabatana kana kuti dhe yalidi panyaya dzacho dzidzodzo.
Vanga vari sachigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Office inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu United Nations Human Rights Office inoti zvikamu 41 kubva muzana zvevanhu vafa muGaza vana nemadzimai. Office iyi yashora kwainoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvibvumirano zvepasi rose zvekuchengetedza vanhu. Mudiki pane vanhu vakaurayiwa ainge aine gore ukuwo anga akwegura mudzimai ane makore 40 nemanomwe. Hondo pakati peIsrael neHamas yakatanga musi wa 7 gumi guru gore rapera, apo chikwata chinopfurikidza mwero cheHamas chakapinda muIsrael ndokutanga kuuraya vanhuwo zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikitivha eFBI ari kupomera Russia mhosva yekuda kukanganisa sarudzo dzemuAmerica nekutyisidzira vanhu kuti pane mabhambu ainge ateiwa kumatunhu akaita seGeorgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania neArizona pakaitwa sarudzo nemusi wechipiri. KuGeorgia vanoona nezvesarudzo vanoti panzvimbo 32 dzaivhoterwa pakatumirwa mashoko ekuti paive pateiwa mabhambu. KuIndiana vamwe vainzi vaitumirwa mashoko ekuti pane vaiziva kuti vavhotera ani. Muna 2016 Russia yakapomerwa mhosva yekutumira mashoko epamadande mutande ichida kuvhiringidza sarudzo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni.
Vanoona nezvemutemo nezvekuchengetedzwa kwerunyararo vakakurumidza kuziva kuti avo anga ari manyepo, uye nzvimbo zhinji idzodzo dzanga dzagara dzine mapanic button nemapurisa anga ari padyo. Asiwo tinoda kuti vanhu vazive kuti zvakakonzera kuti mune dzimwe nzvimbo kunyanya kuGeorgia nekuPennsylvania nguva yevanhu yokuti vavhote yakambomiswa kana kuti yakambodzorwa kumashure, asi vakazopiwa zvavo mukana wekuwedzerwa nguva yavanga varasikirwa nayo kuti vavhote.
Matikitivha ari kuti kudii nenyaya yenharedzi?
Kunzwa kwatiri kuita ndekuti matikitivha makuru emuno munyika veFBI vari kuti vanofungidzira kuti vanhu vaitumira tunharombozhwa utsu vane chokuita nenyika yeRussia kana kuti Russia aligned suspects. Havasi kunyatsobuda pachena kupomera nyika yeRussia senyika, asi vari kuti vanhu vaitumira izvozvo izvi zvokutyisidzira vane chekuita nenyika kana kuti vanodyidzana nenyika yeRussia. Tiri kunzwawo zvakare kubato guru rekudzivirirwa kwenyika reCISA kana kuti Cyber Security and Infrastructure Security Agency riri kutaurawo zvimwe chetezvo kuti ongororo dzavo dzepedyo kana kuti immediate suspicions dziri kutaridza kuti vese vaiita izvi vane chekuita nenyika yeRussia, uye vanofungidzira kuti kwaiva kuedha kweRussia kuti ibvonyongodze mafambisirwo esarudzo muno muAmerica.
Sei America ichigara ichiti Russia inoda kupindira?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti America inogara ichitaura kuti Russia haidi kuona kubudirira kwesarudzo dzemuAmerica nekuti zvinova zvaratidza kuti demokrasi iri kushanda zvakanaka. Saka Russia inenge ichida kuratidza kuti aiwa iyo yamuri kuti demokrasi pasiri sei inotovawo nezvinoshoreka. Chechipiri, tiri kunzwawo togara tichinzwawo Russia inotiwo painoitawo sarudzo dzayo America inoedzawo kubvonyongodza ikoko ichitsigira vanenge vachipikisa hurumende yeikoko, ichitumirawo vanhu vayo nemari nezvimwe zvinoita kuti vanopikisa hurumende ikoko vange vachitsigirwa neAmerica. Saka tingati kana toenda kusarudzo vanogara vachitibayana muziso.
Vanga vari nonyaya zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muMaryland muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakanyanya kusungwa nekukandwa mujeri zvisina tsarukano kwevarwiri vekodzero dzevanhu vane mukurumbira vayu Wensheng nemudzimai wavo amai Chu Yan nehurumende yePeople's Republic of China. Musi wa29 Gumiguru dare redzimhosva muSuzhou rakapa mitongo yemakore matatu kuna vayu negore rimwe chete nemwedzi mipfumbamwe kuna amai Chu mushure mekuva vana vaine iri kunzi mhosva yekupesvedzera kupandikirwa kwehurumende. Mugwaro ravakaburitsa mutauriri webazi rezvekuchudzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati mitongo iyi inoratidza kuenderera mberi kweChina mukuedza kwayo kunyaradza ava vanotaura pamusoro pekodzero dzevanhu nekuteverwa kwemutemo. European Union pamwe nemapazi ekudyidzana nedzimwe nyika eFrance neGerman vakashoropodzawo mutongo wakapiwa vayu Wensheng naamai Chu Yan vakakurudzira kuti vaburitswe muusungwa nekukasika. Vayu naamai Chu vakasungwa muna kubvumbi 2023 apo vaive munzira kuenda kumusangano nevakuru vakuru veEuropean Union kuBeijing. Mumashure umo sezviri mugwaro rakaburitswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica muna 2023 riri pamusoro pekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, vayu vakaburitswa mujeri muna 2022 mushure mekupika makore mana nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Vakanga varwira kodzero dzemamwe magweta akanga asungwa nekutongwa pasi pechirongwa chainzi 709 chakaitwa muna 2015 apo hurumende yeChina yakasunga magweta nevanorwira kodzero dzevanhu vanodarika mazana maviri. Mudzimai wavayu amai Chu vaivewo munhu airwisa zvakasimba kuti murume wavo aburitswe muusungwa. VaMiller vakasimbisa kuti pakutongwa kwevaviri ava muna 2024 muSuzhou, hurumende yakarambidza vemizinda yenyika dzakawanda kusanganisira muzinda weAmerica kuti vange vari mudare, izvo zvakadzikisira pasi kutongwa kuri pachena kunove chinhu chakakosha mukungona kuti kodzero dzavayu naamai Chu dzekuti vatongwe zviri pachena dzatevedzerwa. VaMiller vakati America inokurudzira People's Republic of China kuti iregerere nekukasika vayu naamai Chu pasina zviga zvainotara. Vakati vanotsinhira chikumbiro chavo chekuti China iregerere vose vakaiswa mumajeri vasina mhosva dzavakapara. VaMiller vakapika kuti America inoramba ichimira neavo vane ushingi hwekurwira kodzero dzevanhu muPeople's Republic of China nemupasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muPeople's Republic of China. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari vedu pastudio 7 nevateereri, tinosimba here? Inini hangu nezuro ndakatadza kudya mai Kamala Harris vatadza kupinda muwhite house, asi zvisinei ndokuda kwemaamerican supervote yavo. Vasarasa mbereko nokufirwa, she will fight another day. Takatoona kuti Donald Trump shamwari dzake madictator, nokuti haana kunonoka nemamwe madictator kukorokotedzwa, asi muno musadak region pane vasati vati makorokoto nechikonzero chokuti vanhu vanomirira utongi hwejekere, uye zvaitwa naAlon Musk zvokuti vanhu vazi million dollars kana wasaina petition whatever ningatiita mouse to vote by.
Kurisei vanajonga pastudio 7 apa, ini zvangu zvafara naTrump kuhwina kwaita, handakazvitsigira chaizvo kuti Trump ahwine. Ndinoona mapurisa ake anogona kuzotibatsirawo nerimwe ramazuva, zvinogona kutibatsira. Ndinotenda kuti Trump ahwina, ndatenda zvikuru, ndafara. Takatombotumire audio ndinozwa kuti Trump anohwina ikasaibuda zvayo, but ndatenda manje nekuti ahwina zvezviro kwazvo.
Ya politics dzikada kudaro dzinodaro, congratulations Mr. Trump. But inini hangu ndanga ndisingadi vaTrump kuti vadzokere kutungamira nyika yeAmerica, semunhu akamboitungamira tikaona zvito zvavo. Mukatarisa nhoroondo yavaDonald Trump inoratidza kuti vane kamwe kaumbimbindoka, vane kamwe kakusarespekta vamwe. Vane zvimwe zvavanoita kuti kana ivhini vari kuAfrica vacho, zvakafanira isusu maZimbabwe tine nhamo yakapunya chisero mukati menyika yedu. Kana yopi kubva kuAmerica pari zvino ichatibetsei, nekuti mashoko avaTrump anotaura kuti even Africa yacho inogona kutadza kuona yopi. kubva ku America asi zvisine hazvo congratulations Mr. Trump nekufunda kwamaita musarudzo.
Moroi mose vateveri vestudio 7 nemi vashandi vose motipa nawo pastudio 7 apo vanatanonoka wande vanajonga vandimire ewaa tinokutendai nokuburitsa nhau dzine rudo nhau dzisina chakavanzika mukati dzichingotiwo Zimbabwewo munangagwa tarisa uone kuitwa kunoitwa maerection asina chitsotsi asina kumbunyikidzana zvonzi anoda kuverengwa nemasoja anozonzi aiwa masoja ambotimbomirai mirai kushandisa masoja vamunangagwa muzuva zvinhu zvichachinja kwamuri.
Makadi apo pastudio 7 tindonzifadza masvingo kubva masvingo central ndirokuti vatrump zvavo vahwina asi vatrump is the racist mablacks especially maafricans zvokuti tichagona kutambura nemari dzakachimbobetserwa through america blacks murume uyo haamadi tingafara zvedu zvi tukatrump unobva uchinja zvinhu hongu kumaamerican nekuti kumaafricans hapana zvinochinjapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira Shingirai Saunyama remagitaro achinzi Snooty J. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga westudio 7.
Your place is tea, elder wager. Young Touch. Well, me name is Snooty J. Well, what you do? No other can do. Who skins up other things we fight everywhere? Well,
zvemagitare ndakazvitanga muna 2008 pandikarekodhera song yangu yekutanga inonzi Mwari Baba Totenda ndikarekodhera kumonsteyon.
Saka vabereki vaiti kudii uchitanga kurova magitare?
Pekutanga zvaimbove zvakaoma kuti vabereki vange vachizvigamuchira kuti vaiona kunge zvemumhanzi zvine chirombe-rombe vachingosvika pakutinditi vachindikurudzira kuti dai vatanga vaita zvechikoro vombosiya kuita zvemhanzi. Asi pakazongoti wofambe nguva mushure mekunge vanzwawo masongs angu nekundwawo vanhu vachitaura kuti mwana wenge ane talent ndopa vakazoita sevanozvigamuchira
panofamba kuita kunge munhu ari kutsika mvura chokwadi ninini ndatonyura hapana paunomona achifamba ukamusiya kana kudzongopfuura nechipepuyu akasiyana nevamwe adziya.
Vachitambira sei nemhanzi yako muchaunga umukati umu?
Vanhu vari kutambira miziki yangu zviri nani kuti pese patinonzwikwa kana kwese kwandinosvika ndomunzwa achingonzi une talent vanozvigamuchira zviri nani.
Ndaapi matambudziko amunosangana nawo?
Machallenges atinawo muindastry ndekuti dzimwe nguva ndirogona kushaya mari yekurekodha. Mapromota chaiwo handina, sanambowana mapromota, even management chaiwo handina.
Vanoda mimhanzi yako, vanoda kutaura newe, vanoda kuridzirwa kana kukubata, vanokuwana kupi?
Vanondibata, vanokwanisa kundibata pawhatsapp panhamba dzangu dzinoti 0775996563 kana pa 0779318096 kana pa Facebook Shingirai Saunyama kana pane imwe account yakanzi Snooty J. Vanokwanisa kuenda futi pa Facebook page rakanzi Flex Zone Entertainment. Vanokwanisa kuwana futi masongs ipapo.
Mashoko ekupedzisira ungasiyiro vatsigiri vako ndeyekuti kudii?
Kuvatsigiri ndongoti rambai muchidaro, rambai muchisapota, tinotipa simba rekuti tichingovetinoimba. Zvongokutendai naizvozvo.
Was the Friday tombo rova magitare zvishoma.
What the hell? Stay. I'm a daddy. I couldn't see you, Ty. So here it goes.
You're out of dreamers. You're club daddy.
Watch out now.
Boss Changala. You're my cat. Dreamers production.
Mazwa hurukuru yaitwa nemuimbi Snooty J naIvan Zininga westudio 7. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemuamerica dzichangobva mukuitwa pamwe chete nekutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva webotswana. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusaya mina Taboka Ncube.